Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 26 2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe vavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva muhomwe yekutengera varombo mbudzi yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yakaparurwa kuti ibatsire varombo nembudzi. Mutongi wedare vaMarewanazvo Gofa vati vaviri ava vadzoke kudare mangwana masikati kuti vape mutongo wavo pakuti votongwa vachibva kumba here kana kuti kwete. Mukuzeya nezvenyaya yeuori unonzi wakaitwa nevaviri ava avanonzi vakapiwa mari inosvika 7 million United States dollars nebazi rezvemari asi vakatenga mbudzi shoma shoma ndokutyorera imwe mari muhomwe. Tabata vaObet Chinamo vanoshanda nesangano rinorwisa uori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa. Tiri kunzwawo vamwe vanhu munyika vachichema chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva, zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa huori. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe izvi?
Vanhuno vane muono watinoona isisi seorganizationnezvakeiaazvehurumende nekuti handiko kekutanga zvichiitika. Kune mashure umwe vazhinji vekuraindwa nemhosva zvakadai vaimbova minisaraiva chombo nevamwe vakadaro vakambobatwa vomboiswa mujeri vozobudiswa mutana mutana vopuwa mazita anenge ari kurikurudzazuya kuitatimhosva vana nedhemo kushwaya nevamwe vakawanda. Saka vanhu vanezvipedzera vatokoshiwa kuti nyaya iyi yakavanhu yavo vaitongwa nenyaya ichi kozononzi havasina nyaya. Tiri kutongera zvizvizvi maimpomera kubva kwavakambonzi vakambongovasvidzudzwa seri asi vonzi vakaterero rekaiwa tinzanzi vaonge vasina mhosva ende mutongo wacho unouya pautendi vanhu vanenge vaine zvinhu zvakawanda zvavanenge vachiita zvekuti havambonyazivi chii chiri chaichi vanenge vakamwavasina kutike mapepa nhau. Zviri kuitika izvi haneiko kutanga inoramba zvingoitika zvichingoitika zvinochema chema zvikuru kuti mazita vedzimhosva nevamapazi hurume yese vanonzi vazvitoori ngavaitewo kuti vana vezimbabwe vabatsirikane nemari nemasekisi avo hajikwanza kuchinja ukumba huu chukuliwa wakamata na kwenye kutio wani wa choma choma yu waliku za ripa yeti yenita
Va Obed Chinamo, vanoshanda nesanganori Anti-Corruption Trust of Southern Africa, vanga vari parunare muharare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum ne Zim Rights ne mamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZim Rights vadzika maibere vaudza Studio 7 kuti
Zimbabwe nhau dzenyaya yekutotwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziya mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachipemberera International Youth Day vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotwa zvakanyanyisa. Iro gore rino iri tangati tichinesana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Mnxuwe akaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira yakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko riri kuramba richikondinairwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
chekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ngava zvichemo zvavo kuna Commissioner General ini ndinoziva kuti zvinotambirwa saka zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vatakudzwa ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights vachange vachiendesa nyaya iyi mberi kuti vaone kuti zvoitwa sei vanhu ava vange pane zviri mutemo vachiratidzwa zvinofanirwa kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iyayo nezvuro ndakataura naHarati Mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro richashandiswa kurwisa dambudziko rekutorwa kana kushandiswa kwezvinodhaka munyika. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe Multisectoral Drug and Substance Abuse Plan 2024-2030. Raparurwa panguva iyo Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende ichashandisa mauto nemapurisa mukurwisa dambudziko iri vachitorera matanho kunyanya vanenge vachitengesa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box ndemumwe wevamwe vanga vari pagungano iri. Vanoti vatambira gwaro raparurwa nhasi iri uye chido chavo ndechekuti zvaparurwa zvacho zvinge zvichitevedzerwa. Ngatizwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye nezvenyaya iyi.
Asis waguru mupenyu wenoronde Zimbabwe apataona president achiloncha chirongwa cheZimbabwe Multi Sectoral Drug and Substance Plan ichava mugore ra 2024 kusvika 2030 ku State House. Chirongwa ichi musangano uyu gungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vemachurch vauya zvinewodzamu, taona vemabusiness, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chekutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani, ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo, I think vachapinda patight zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misikanzwa kuda yezvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa napresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvokuita. Panowana vana ivavo zvokuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa atichacreata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth.
Tine urombo avo havasi eva Wilson Box asi ndiva Frenge kubva Kacha. Vanhu vamutungamiri wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe. Gungano rekutsvaga mabasa muhurumende ratanga Bulawayo nhasi zvichibuda pachena neuwandu hwevanhu vaungana kuti vechidiki vakawanda munyika havana mabasa. Hurumende ndiyo yaronga gungano remazuva maviri iri kana kuti job fair. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Zvisina nekuti chando chiri kurova zvekukwidza kamba mumuti, vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair Hall 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa, uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa, avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Ndakaroorwa unenchirulani basa rababa vari mugovernment, but hazvisi kubalansa. Today public service job fair, I'm hoping could something will come up. They are promising us something.
Papa Mkorovi uya nemakore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management pa National University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarama nechamukainyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplasta, kuchera foundation nevakadaro zviri nani njo panongogara sangaiti chinhu tinoibatiringidzawo zvoo zvoripo nechimonerawo mberi.
Memory Ndlovu uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science panast muna 2018 ndomumwe zvevaivange varipo.
Since 2018 handisati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatsabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tiwewo tinyoresewo tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission Amai Magim Zumara vati donzo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya nechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana naye regional balancing, inova iyo yatinoshandisa kuti titi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city dzinodaidzwa kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana vamwe vese kwese kwese.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, LEDRIS, Dr. Prosper Chitambara vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika pari zvino, mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Akakosha ndechekuti pave nestability muekonomy, economy itange kugrowa more sustainably. Zvinobatsira to be able to sustain vene marecruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontributawo zvakare kueconomic growth nedevelopment.
Asi mutungamiri werumwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe, Mzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana-siyana seedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno, even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti at times haina mari. Asa hazvitodi drama rese iri, zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest, unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano Republic Service Commission rakaparurwa muHarare muna zvoita gore rapera, uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey, vaRecep Tayyip Erdogan, vari kushora zvikuru mutungamiri wehurumende yeIsrael, vaBenjamin Netanyahu, nekuda kuenderera mberi nekurwisa dzimwe nyika zvinokonzera kusagadzikana muMiddle East. Izvi zvinotevera mashoko avaNetanyahu ekuti vari kuendesa mauto kumuganhu wenyika yavo neLebanon, achityirwa kuti panogona kutanga hondo pakati peIsrael nechikwata cheHezbollah. Israel inoti chinangwa chayo ndechekuda kuzvidzivirira. Mapurisa emuKenya asvika muPort-au-Prince, guta guru reHaiti, kunochengetedza runyararo pasi peUnited Nations. Chikwata chemapurisa chakasvika munyika iyi nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti mapurisa aya anopa Haiti mukana wekudzokera kuutongo hwejekerere. America yakapa mapurisa aya mari yakawanda uye zvekushandisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nesangano reYouth Skills and Educational Progress, YOSEP, iro rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica muna 2014. Sangano iri nemugovera wadarika rakaita mabiko kuColumbia mudunhu reMaryland muno muAmerica ekuunganidza mari yekucheresa zvibhorani kumatunhu ari muBulawayo neMatabeleland. Mukuru wesangano iri Dr. Tauya Katso vanoti kusvika pari zvino sangano ravo racheresa zvibhorani zvinosvika gumi nezvipfumbamwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hama neshamwari kunoku kuAmerica dzine interest yekubatsira vanhu kumusha, saka tinosangana toorganiza kuti nyaya yacho inoda kuti tibatsire yakamira sei. At this point in time tiri kunangisa kuti tibatsire vanhu kumamisha kuZimbabwe kuti vaitewo access to mvura. And chimwe chinotibatsira ngechekuti kana vaita maboroholes vanenge vane mvura inenge yakachena kuti utano hwavo hufambe zvakanaka.
Tinoona kuti muri vanhu vari kunze kwenyika, sei muri kufarira kuita mabasa osaya kumusha kwamusiri kugara?
Tine interest ne kumusha. tagara kuno ku America, ku England, ku Europe, asi mwoyo yedu iri kumusha ida kuti tibatsire wanhu kumusha pese pese petinenge tawana mukana wekuti tiite zvakadaro. Saka fundraiser ndiwo imwe approach yetu kuona kuti ingatibatsire kuti tiite maprogram anozobudirira kuti tiite maballs akawanda.
Matunhu api amuri kunangana nawo mubasa irori rekuisa mvura?
So far maballs etaita kumatabeleland. Emunoziva kuti matabeleland ine nyaya yedrought. Saka ndokwetati timbotange kupula wayo. Ime project yetiri kuita mazuva ano ngeyekucholocho. Toda kuti tiende tiite expand. Tozopindawo futi kunana Kezi. Asi tukunangisa matabeleland tikazoita maballs akati o, then tochinangisawo futi dzimwe sections dzekumusha kuti tibatsire wanhu.
Sei makafunga kushandisa nzira iyi kuunganidza nayo mari?
Fundraising yakanaka. Fundraising ine mapossibilities akawanda stereki. Munoita network nehama neshamwari all over the world. Munoita connection nema organizations anenge achida kuziva kuti wangabatsire sei. Saka tinenge tichiita fundraising at the same time tirikuita network kuti vanhu vaone kuti wangatibatsire sei. Inini hangu filosofi yangu ngeyekuti vanhu wekunoku waende kumusha woona kuti nyaya yacho yakamira sei. Then kana takuzotaura kuti ndoo maprojects ekuda kuita, vanenge vachiziva kuti tinenge tichitaura nyaya yacho sei. Zimbabwe inyika yedu. Zimbabwe kumusha ndokune mwoyo yedu. MaZimbabweans yandinosangana nawo pese pese pinenge ndichifamba vane mwoyo wekuti vakomana tobatsira sei nyaya yekuZimbabwe kuti hama neshamwari dzedu dziwane mabasa, dziwane mvura, dziwane access yekudya. Saka isusu at the moment tiroda kuti titange tichiita iyoyo focus yekuti vanhu vaite mvura.
Chinangwa chenyu mune ramangwana nechirongwa ichi vakatso.
Ticharamba tichikumbira rubatsiro either kureza mari kana tikasanganawo nevanhu vanenge vane iyo inonzi technical expertise yokutibatsira kuita maballs kuZimbabwe. Ininiwo ndiri munhu akazoverenga zveagriculture, zvefarming, zveagribusiness, zveagricultural marketing, agricultural economics. Saka ndinenge ndisanganawo nevanhu vanoshandawo in those areas kuti tizobatsirike, wazotibatsirawo neexpertise yavo vachitikonektawo nemaorganizations nemacompanies anozokwanisa kutibatsira kuti tibatsirawo hama neshamwari kuZimbabwe.
Nengo yesangano reYouth Skills and Educational Programs, YOSEP, vatauya katso vari parunare Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti mutongi wekuNew York vaJuan Merchan vapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasununguka kuti vataure nezvevanhu vakapa uchapupu munyaya dzavakabatwa nadzo. Paitongwa nyaya iyi vaTrump vakambenge varambidzwa kutaura nezvevaipa uchapupu pamwe nevatongi nevabatsiri vavo sezvo paichirwa kuti vaizogona kupesvedzera mhirizhonga kune vanhu ava. VaTrump vakazobatwa nemhosva yekunzi havana kufambisa mari zvakanaka vachiitira kuti vakwanise kukunda musarudzo dza2016. Magweta avaTrump anga achitiwo kurambidza vaTrump kuti vataure kwainge kusina nematuro ose sezvo vamwe vevanhu vavainzi vasataure nezvavo vaifambawo vachivashora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kana kuti PhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Zviri kutaurwa najaji zvinoreva kuti vasimudza kusungwa kwanga kwaita vaTrump kuti vasakwanise kutaura. Vanga vakavharwa muromo kuti vasakwanise kutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari kuvatonga. Saka kusimudza kwaakaita kusungwa uku kunoreva kuti vaTrump vapuwa mvumo yekupikisa nekutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari mutrial yavo, asi havakwanisi kutaura pamusoro pemaprosecutor.
Zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite chimiro chekunzi unobvumidzwa kubata ava, haubvumidzwi kubata ava munyaya dzinenge dziri kumataredzi?
Judge vataura ivo kuti havana kusimudza kuvhara muromo kwakaita kubaTrump zviri nyore. Vati zvava zvakavaremera pamwoyo, nekuti chikuru vanenge vada kuprotekta majura. Majura anofanira kuita basa ravo vari independent, vasingatyi kuti pane anovatuka achada kuvasvibisa mazita avo nemhuri dzavo. Saka mumatare tinokudzira kuti majura anofanira kuprotektwa, asi mawitness vanhu vanokwanisa havo kuchallengewa kuti vari kutaura chokwadi here uye nechimiro chavo.
Ndingada kutarisawo kuti idzodzi nyaya dzakaita seidzodzi dzingava vhiringidzavo here mukukwikwidza kwavo musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuuya idzi?
Nyaya hadzikwanisi kuvamisa kukwikwidza musarudzo ruchaitika pakupera kwegore. Vachasentenswa mwedzi unouya panyaya idzi, asi hativoni vachiindiswa kujere, uye tinoona kunge vachaisa maapeal kana vasentenswa, and nenguva inotora matare zvichangofa zvakaloda panosvika nguva yesarudzo dzinenge sadzapera nyaya dzacho. Saka hazvikwanisi kuvamisa kuti vamire musarudzo. Uye mumazuva anotevera vanenge vachidhibheta navaBiden. Saka ndo chinhu chekutanga chatakatarisira kutu mudebate umu vachataura kuti kudii panyaya dzavo idzi dziri kumberi kwematare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Hai, ndeini zvinoshamisa ndechekuti vanhu vezano ka vakangwara, because vakuona kuti August akusvika vanoziva kuti mutown kana mukaramba muine mahwindi munotoita musimu. Vakanga vafoma zvavo zvimwe zvavaitwa iwo hwindi for idzi watwati kuti vakuzvidzinganisa izvinezvi. Saka muri kuona kuti vakunyazoona kuti hapana pa vanhu vanogona kungoprotest. Ndosaka vakuda kudzinga mavhenda mumatown kuti kwaitsvina mahwindi vanhu vemushikashika. Zvese izvozvo hazvishandi. Hazvishandi vanhu vezanupf nakabirira sarudzo tongori pachena. Tarisai mbavha dzamuri kurega dzese dzi chiita madiri matiuraya vanhu venyu.
Muno muZimbabwe ndokunonzi kukanya zvitinha nemate kwatiri kutoita uno mutapfidza kupfidziswa chaiko chaiko kuita kunge tiri kurarama munyika yesiri yedu nevarume vavavo.
Ngavagadzire mabasa munyika mavo, vanhu varege kuenda kunobatwa unhapwa kune dzimwe nyika. Kuenda kunobatwa unhapwa inyaya yekuti unenge usina zvekutoita muno munyika. Ngavatigadzirire mabasa, tirege kufunga izvozvo kunoshandiswa kune dzimwe nyika, tiwane zvakakwana munyika muno, kwete kuti vanongozvifunga ivo pachavo vasi kuona kuti vari kutambudza.
Studio 7 ndaingokumbira semi munosvika mumapako makomo nemunzizi masaisai kuti pasi pano pese pane muZimbabwe diaspora muZimbabwe kuno kuSouth Africa pese patiri tione zuva remunga titaurirawo nevatungamiri vemachechi ese zvavo titsanye as a nation kuti zvimwe zvinhu zvingatiitire zvakanaka. Chero pakazi munyika munomwane zigi ini handisani ndatomboibata munyika medu muZimbabwe handisa ndaibata kungoone pamapikicha, asi vanhu vari kuita mari yokuita tissue paper US elite currency, vamwe vachiita kipu marali kune munhu wangojaivha, asi kuti uedze kushanda kuti uwane mari chaya chaya hausi kuibata. Mwari, muri kudzika riiniko? Muri kuuya riini munyika yeZimbabwe?
Makadini vashamara vestudio 7 sekune rute right. Ndokumbira kamundisendero kanyuzi kunyanyanya malive talk handisi kuaona uba ndokumbira mundisendero kapa nhamba dzangu idzodzi ndapota zvangu chikumbiro.
Hallo Studio 7, nyedu mberi kuti nitsa muZimbabwe ndeye mapurisa edu ezita rapi.
Aiwa, tinotenda vatereri nemashoko enyu idzo ipfungwa dzevamwe vatereri dzinei neStudio 7. Musakanganwe vatereri kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk kuna 8 p.m. nasi, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yenzara uye kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nhengo yeZANU-PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.